Zimbabwean wese aneka nyika yake who is a patriotic Zimbabwean anofanira kuti anoti no nyika iri mugwara kwaro rekugadzirika kweupfumi. It's a process azvibva zvanaka one day yekuti tingafunga kuti rating dzasvika patofunga kuti tinosvika. Aiwa zvinhu zvinofanira kuita over some time, maybe over 18 months, maybe 24 months. Ma process achidiscover ega market kuti aiwa mari yenyu yanyaitanga pamusoro ngaidziki kana ngaikwire depending kuti production yedu yemaexports yakamira sei.
Mubvunze kupedzisira vamwe vanogona kuti kavamuponda zvinenge zvakamboedzwa navagono asi hazvina kubudirira. Ko zvinozoshanda sei apa?
Aiwa. Ipapo ngatisamikisi vamanguzha navagono kana kuti vamutuli navagono. Aiwa, tatisiyanei. Time iya yavagono muchaziva paya paita yataiti running printing press. Kuprinda mari kungoti chese chashota mari takutonoprinda. Ndo chakati Zimbabwe dhora reparare. Mari haiprindwe that way. Mari inofanira kuprindwa according to productivity iri muekonomi. That is why you find even bond note harina kukollapsa zvekumhanya. Mukatarisa bond note iroro pariro rakatosimba. Mukatarisa kuti over the last 2-3 years, bond note has been there. But harina kubva razodonha zvese zvekumhanya even papariro market. Zvinoratidza kuti yanga iri linked to production iri munyika. Mari inoparara. Ni fashion yakaitika hyperinflation paya pokungoti hurumende yakutaura kuti hapana kana production irikuita munyika handiti asi inomboramba kuti printa mari